Zvichitevera chikumbiro chavachinamasa, dare raita chisungo chekuti richasangana kwenguva yakareba pazuva rega rega kudzamara mabhiri aya apasiswa. Dare ratanga kuzeya mabhiri eReserve Bank Amendment Act pamwe nerebudget ra2017 ayo vachinamasa vati anofanira kupasiswa nekukasika sezvo nguva yapera. Asi nhengo dzeMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai dzati nyaya yekuita zvinhu nechimbi-chimbi haina kunaka, vachiti nyaya dzakaita sebudget dzinoda kuti vanhu vaise pfungwa pamwe chete vachizeya sezvo dziri nyaya dzeupfumi hwenyika. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaInnocent Gonese vati budget ringadai rakapasiswa muna zvitagore rapfuura, asi izvi zvakatadza kuitika nekuti dare iri rakavhara nekukasika richipa nhengo dzeZANUPF mukana wokuenda kumusangano wadzo wekupera kwegore kumasvingo. Mumiriri weGlenview North vafani munengami vati zvakaipa chose kuti nhengo dzeparamende dziite zvinhu nechimbi-chimbi, asi paive nemukana wokuzeya budget gore rapfuura.
Asi chinhu chandoda kuti tibatsirwe panapa ndechekuti pakudhibheta kana kuoraekutita nzinhasa hatichakwanise kumisa dare reparamende, tinokwanisa kudhibheta kusvika nguvai. Chandinoda kuti tiwane assurance, hatidi kuti tichiita zvekumbunyikidzwa tichimanyiswa kuti kana minista wefinance vakataura kuda vataura maminetsi mashanu zvozi vachiya pesenzi taakupai 2 minutes.
Asi dzimwe nhengo dzedare iri dzakaita savaJoseph Chinotimba veZANUPF dzati hadzione chakashata kuti paramende igare kwenguva yakareba ichizeya budget.
Asi taimu yacho kuti tidhibhete iripo, hakuna chinotimisa kuti tidhibhetile finance bill.
Vachinamasa vati nhengo dzedare iri dzakava nenguva yakareba chose kuongorora budget kubvira pavakaritura muna zvitagore rapfuura, uye chavave kuda kunhengo idzi ipfungwa dzavo chete. Vati nhengo dzese dzichapiwa mukana wekupa pfungwa dzadzo pamusoro pebudget ra2017 risati rapasiswa. Budget ra2017 rinofanira kupasiswa musi wa31 Ndira, sezvo hurumende inenge isina mvumo yekushandisa mari kana budget iri rikasapaswa musi wa31 Ndira. Zvichakadai, mumiriri weWarren Park National Assembly vaElias Mudziro vatiwo hurumende inofanira kujekesa mutemo wemabond notes, vachiti pari zvino vezvitoro vari kuisa mitengo yakasiyana-siyana pavanhu vanotenga nemabond notes kana madhora ekuAmerica kana kushandisa makadhi ekumabhanga. Asi vamwewo vakaita saamai Saramahoka vekuhurungwe East vanoti mabond notes akanaka chose uye vatenda hurumende nekuunza mari iyi. Mutemo weRBZ Act uri kusandurwa kuti utambire kushandiswa kwemabond notes. Mari iyi yakatanga kushandiswa gore rapfuura pachishandiswa mutemo westatutary instrument, uyewo panodiwa mutemo weparamende kuti arambe achishanda zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.